zvaitika ndezvekuti taenda kudare zuva ranhasi tabva tapawo maonero edu kunzi masubmissions pachirungu kuti chekutanga vakambunikidzwa kodzero dzavo pavakasungwa vakarohwa nemapurisa vachirohwa nemabaton stick chechipiri havana kupuwa kodzero dzavo dzekutaurira hama dzavo kana magota avo isuwo patakazongonzwawo nemashoko kuti pane vanhu vasunga vakasunga vari kuma34 takabva taendako vachibva vatanga kutidza kuti aivo vanhu vanga vachinwa doro paruzhinji asi vanga vari mubesirendi vanga vari kudya chechipiri paka pasina kana umbowo rwekuti pane akanga akabatwa ine doro ipo vakazosandirwa nyaya vakati aiwa vanhu ava vakapara mhosva yekuti musi wechitatu vanga vari pademonstration yanga ichinzi yakaitwa asi vanga vasingachaiti demonstration vanga vakuti vakaungana vachida kuita zveezha nemhirizhonga munyika takaisatora kudare kuti chekutanga ndechekuti zviri kutaurwa hazvina nematuro ndezvekupenga asi zvisinei hazvo tinokumbira kuti vabhadhare mari yechibatiso
saka pakupera kwenyaya iyi nhasi dare rati chinyi nenyaya iyoyi
dare razoteerera ava vanga vakamirira hurumende muzvare patient jesaro hapana zvinemusoro zvaataura tazongokatyamadzwa nedare razoti aiwa chiti pai mitemo yamanga muchitaura pranekesi yakaita seaag vesazipiri tikabva tativapa ndandine gwaro racho pandiri ipapo tavapa tikanzaiwa chiya mca muvhoro sezvekupai chitongo chekuti dzinenge ndabhura kuti vebhadhara mari yechibatiso here vachibva kumba kana kuchikwete nemafambiro aita nyaya zuva ranhasi saka mumwe wacho achapuhwa musi wechinde inovhoro by 10 o'clock ivo vazotiona past 2 vachange vachizopa chitongo chavo kuti inakota past 2 vachange vachizopawo chitongo chavo kuti vagura kuti kudia